senigari wo takangozvungura ndega ndakatirega ndiendo kunokumbira mvumo kumapurisa ndokuenda musi29 kunokumbira mvumo ndakanosiyiwa tsamba yacho saka ndichazokufonerai tozokupai mhinduro saka ndakagarira kusvika ndabedzwa nemapurisa acho kuti vamutire tsamba yenyu iripo ngoa tangobvowo mandiri semugariwo
chii chamaida kuratidzira muchigurumuna nacho nokuti panoratidzira munhu panenge paine chaari kunyunyisa nacho
indaa yekuti tiri kurwadziwa nezvekuitwa navatsvadau zvekundodzinga macancelors nemaMPs munyika yese yezimbabwe saka semugari ndakaona ndakatarisa kuti vatsvadango vacho havanambobvewa vaito kana kudyowo kana kuzivikanwa nebato ravari hati mohama nekurwadzivowo semugari ndikati taitiwo pfungwa dzekuti rikatiino kumbiriwo mvumo yekudhemosito zviri pamutemo zvichibva kumapurisa
saka mapurisa akati chii paakakudaidzai mushure mekunge maisa chikumbiro chekudhemonstrata ichi
mapurisa akandika zvakona hamene vakataura nezvesection chapter 11 chichi vakati matipa shoti notisi yokuti tsamba takaendesa musi wa29 takazosibva musi wa4 chichikumbiro chekuti taida kuti tiratidzire musi wa9 zviri pamutemo vakabva vari canceled hazviiti nekuti matipashoti notisi vakatsanangudza nezvemopu zvamene zvakaitana nezvemopu chichichi vakakugumawo zvakadaro
saka mune urongwa hwekugadzirisa here zvamakanzi mugadzirise nemapurisa mudzokere zvakare kunokumbira chikumbiro chenyu chekuratidzira
ichokwadi semugariwo ndedziri pfungwa dzekuti kana zvadaro tinogadzirisa kumatarasha avanga vaitwa saka nekutya nekushishidzirwa kwacho kwakabva kwaitika zvekuti takatopinda mutsanga nekutya vanhu vakuendwa mudzimba vakudini vakutiretenwa nevabati urongo hwacho totinopfunga dzekuti tigadzirise tozodzoka saka ndiyo zvacho zvakabva zvaitika izvi takatapsira kukuru bati ungeri nyaya yekuti zviri kutwa navatsvadangu futi nekudhemosita tichikumbira fresh election ndozvakanga zviri mutsamba yacho yatakaaka vakaramba mapurisa acho
saka ndiani ari kukutyisidzirai
unongona kutererwa nekwese kwese kwamenge muchienda muchiteererwa nekumba nekumba zvose uri kuna kuti nekumba kwacho hakusi kugarika unenge uchiteererwa